Maita no mvunzo wenyu, chunu chatinga da ungorewa ndeche kuti kubakune wanopa ma statistics ilao, mamwe mafigiri, anozouya dzimwe nambo, akashaika nokuda kwe COVID, akashaika maviki kana kuti mwedzi yakati kuti saka andiwo mafigi yedu mumafigiri acho ese angasvika gumi pazuva rimwe chete mukunzwa netsvakurudzo yataita zviri kutoratidza kuti vamwe vanomwe ava vanhu vakashaika mwedzi yapera asi kuti vanga vasati varekodhewa mastatistics avo asi vatatu ndo vakanzi vakashaika mu 24 hours dzapera.
Asi izvi zvinotiratidzei vamaidha nezveutachionawo?
Zvinongoratidza kuti utachionawo hwakukwira uye vanhu vanofanira kuti varambe vaine chenjedzo yagara ichingotaurwa iyoyo kuti vanhu vaone kuti havaungani zvisina kutenderwa. Vanofanira kunge vaine physical distance yekuti at least 1 meter vari kure nakure vanhu vasanyanya kutsinhana vasiri vabva kumhuri imwe chete vangosangana mumakombi mumabhazi mutaundi misika kupi chero kwavasvika nyangwe pandufu. Vanhu vanofanira kuziva kuti vapfeke mamasiki avo zvakanaka zvichivhara muromo nemhino uye ari mamasiki matsva asiri aya ekuti asviba nokuti anokwanisa kunge asingachabatsiri kana kushanda zvinofanira kutarisirwa. Kugeza maoko nemvura nesipo uye kusanitaiza maoko. Izvozvo ndo zvinhu zvinongoramba zvichikurudzirwa kuti vanhu vasambonyanya kuzvitarisira pasi.
Munoonawo sei zviri kuitika kuBulawayo nemamwe matunhu aya ekumatebeland?
Mafigiri acho akuti kwirei kudai nyaya dzekufamba dzamareva dzekuvhurwa kwamabhodhaidzi nezvikoro. Uchaona kuti zvimwe zviri kuonekwa ndezvekuti kuda kuzvikoro vanhu havasi kutevedzera izvozviya zvinongokurudzirwa zvinoita kuti vana vachisvika vanofanira kusanitaizwa, vanofanira kuti vageze maoko nemvura nesipo, mamasiki anofanira kupfekwa zvakanaka, magarira vanoita mukirasi kana vari kumabhodhingi maboarding kwave ikoko vanofanira kugara sei. Saka zvinhu zvinofanira kutarisirwa zvikuru zvichipiwa chenjedzo nyangwe kumabhodha kune mitemo yako inofanira kuti itevedzerwe. Izvozvo zvikazvinokurudzirwa zvikasatevedzerwa mafigiri aya acharamba achikwira. Asi tofanira kutova nomurangariro wekuti second wave yaenzi yakuuya yakatosouya kune dzimwe nyika inenge yakuti dongorera ende tofanira kuti tive takachenjera zvikuru nokuti chinonyanya kubatsira mumagariro atiri nemunyika yekwedu mari hadzina kuwanda inyaya yokudzivirira yatoti prevention iya nokuti vanhu vakazorwara nechirwere ichi hachinonetsa nokuti chikangokubata panyaya yekufemereka panyaya yekuzarirwa panyaya yekupera simba muchaona kuti kurapika kwacho ikoko kuna vamwe vanokwanisa kuita zvakanaka asi vakati wandei vanokwanisa kurasikirwa noupenyu. Saka nyaya yekudzivirira prevention nezvakatarwa inyaya huru inofanira kucherechedzwa.